Lakes. Zirigo, zirigo, zirigo. You must put a zirigo.
Kana ndi kuda fanda kuno ndi foso tenga masai. Kana ndi kuda kiga kuno ndi foso nyinga malaika. Uzachure tap yangu kuzwa ndiri ndo yakaipa. Pasunu zvacho wangu zvina numbo shaika. Usado kwana kwana. Mendo speech kutaurisa mira kushama shama. Hanzi nasi watura beki wangu achikanga nyama. Zvinenewe kuti mukadzi wangu akatsamwa. Ndozva ari ari mamudzi. My streets I'm safe. My streets I'm not chena muguda safe. Muzere mbada mune makudo mune marefu. German ni jelo I'm si Jesu. I'm si Jesu. I'm si mwariga. Wearing a baby. Tenga ma wearing a baby. Dimi nyoka.